inyaya iyi inotsurovadza nokuti mukaitarisisa nokunzwa zvakaitika musi wacho unoona kuti izvo mwana mubiki akadaro akapfurwa anokwana katanhatu 6 times haana kutorwa kubva panzvimbo yaakapfurwa akaswera aripo akangorara mumugwagwa ndokuzotorwa papa izvinhu zvakashungurudza chinji kuratidzira kunoratidza kusagadzikana kweukama pakati pevachena nevatema munzvimbo iyi asi chimwe chinozonyanyorwadza ndechekuti makaonawo mapurisa ikoko aakushandisa zvimugwagwagwa uyezve nezvimwe zvishandiso zvekuarmy zvavakanga vapiwa zvakasingatombozivikanwa kana nemagavhena vemunzvimbo saka izvi zvinoratidza kuti hurumende yeamerica kunyange zvazvo ichingowawata kutaura kuti kodzero dzevanhu kune dzimwe nyika kunyanyisa muzimbabwe hadzina kukwana asi iyo pachezvayo ndiyo mparanzvongo haikweshese kodzero dzevanhu kunyanyisa dzevatema vari munyika iyi asi chikuru chinobuda ndechekuti vatema vari muzimbabwe vachiri pasi pourando hwavachena uye vatarisirwa sevanhu vanoonekwa sembwa vanongodashurwa padikidiki saka izvi zvinhu izvi zvinoita kuti tione kuti utongi hwavaobama kana hurumende yaobama iyo yakanga iri mberi kushora mutemo wedu weposa neimwe yakadaro ndiyo inotova noutsinye kana inoita tamwe mabasa akaitisisa panyaya yekuhandla mademonstration.
Vamavhinga, munoti kudii nemashoko avamusarara?
Ndinowirira navamusarara kuti zviri kuitika kuamerica zvinoshoresa nekuti mucherechedzo wekuti kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa kunyanyei kodzero dzevanhu vatema tichitarisa kupfurwa kwemutema uyu nemapurisa echichena zvinotaridza kuti pachiri ne kukakavaruka kakanyanya uyezve neruvengo rwakadzama pakati pevachena nevatema hurumende yekuamerica inofanira kuita zvakawanda zvikuru kuru kwazvo kuti ipedze dambudziko irori rerusarura ganda rekuti vana vechitema ndo vazhinji vanenge vachipfurwa nemapurisa echichena anenge ari pabasa vasina mhosva yavanenge vapara vasina kupakata zvombo zvehondo kana pfuti vachingopfurwa vachirasikirwa neupenyu idambudziko guru asi dambudziko iri rinotiratidzawo kuti hurumende pasi rose kana vanhu vakapiwa masimba akanyanya vasina mitemo yekuvadzora ndo zvinoitika izvi zvimwe chetewo zvatinoona kuzimbabwe marumwe zuro ano mapurisa akanga achidashura vanhu vemdc muharare vaiedza kuratidzira nenhau yekushayiwa mabasa tinoonawo kuti vagari vakadzingwa nemapfashama emvura kuto kwemukosi kumasvingo uko kumwenezi kuchingwizi vakarohwawo kwazvo nemapurisa vaiedzawo kuratidzira kuti vapuhwe nyika nenzvimbo dzakanaka dzekugara kuti vawane ugariri vachiratidzira kuti vanoda mari dzavo saka idambudziko rehurumende pasi rose rinofanira kuti ripedzwe rinopedzwa nekuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa here kodzero dzevanhu hadzinei nekuti hurumende ndeyeamerica hadzinei nekuti hurumende ndeyezimbabwe yava mugabe kodzero dzevanhu vese dzinofanira kungoremekedzwa
vamusarara munoti kudii nezvataurwa navamavhinga pamusoro pekodzero dzevanhu zvinoitwa nemapurisa muzimbabwe nezvamuri kuona zviri kuitika muno muamerica izvi
aiwa zvanga zvakangonaka kuti imi sevaridzi vechirongwa mungadai madedzowo mapurisa kana mutauro wemapurisa emuzimbabwe kuti akwanise kuzvipindurira handidaire kuti zvinhu zvinenge zvakanaka kuti varohwe neshamu vasipo kana kuti vataurwe pavasipo asi maonero angu andinoita ndeyekuti mukatarisa mapurisa edu emuzimbabwe nebumbiro redu redzvare mutemo tine zvizhinji zviri kushanduka zvichienderana nenguva nezvizhinji zvakare zvemutemo mizhinji iri kuchinjwa kuti iyo ienderana nebumbiro remutemo kuti kodzero dzevanhu dzinge dzichivandudzwa saka ndoda hangu kuramba ndakatarisa pabudiriro iyoyi yekuti izvo nyika yedu yezimbabwe ine makore 34 chizvo iri inenge iri kuita zviri nani kupfuura nyika yeamerica yaane more than 100 years ichizvitonga
vamavhinga bumbiro ringagadzirisa here matambudziko aya
bumbiro remutemo hongu rinogona kugadzirisa matambudziko aya kana riri mumaoko evanhu kwavo zvino muzimbabwe zvinoti vanhu vacho vanenge vakabata bumbiro remutemo havane hanya nekodzero dzevanhu. Ndopane dambudziko